Vashtaura nevatori venhau panze pedare reConstitutional Court, mutauri weMDCT vaDouglas Monzora, vati bato ravo rine zvikonzero gumi nezvishanu zvarasvitsa kudare zvinoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa sei nezanupf.
Nhasi kuno pano paConstitutional Court taisa nyaya yedu kudare seMovement for Democratic Change yatiri kuti sarudzo dzeZimbabwe dzakabiridzirwa uyezve dzakaitwa zvisiri pamutemo. Chekutanga tiri kutaura nyaya yemasabhuku aityisidzira vanhu vachinoti vanhu vanovhotere pavanoda nemadzishewo aiita izvozvo. Chechipiri tiri kutarisa nyaya yemasoja nemapurisa nemacio aipindira munyaya dzesarudzo. Chechitatu tiri kutaura isu kuti pakaitwa hori. Kana tichihori tiri kureva kuti kana vanhu vachinovhota hazvibvumirwi kupa zvinhu kana kupa magifts kuvanhu. Tinoiti bribery iyoyo. Tinoziva kune vakapiwa maflaski, kune vakapiwa matipoti, vamwe vakapiwa maspunu nemakapu vachizova kuvhota. Izvozvo hazvibvumirwe zvakare. Saka taisa nyaya yedu muConstitutional Court. Mutemo uripo ndewekuti kusvikira nyaya iyi yapera hakuna president anenge achizogadzwa muZimbabwe. Saka zvatakumbira dare ndezvekuti sarudzo idzi dzisendekwe parutivi paunzwe dzimwe sarudzo mukati memazuva 60 kana kuti mwedzi miviri.
Vamonzora vati vave nehumbo hunoratidzawo kuti vanhu vakatyisidzirwa zvikuru pamberi pesarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru pamwe nezuva rakaitwa sarudzo idzi.
Tiri kutaura nyaya yemasabhuku aityisidzira vanhu vachinoti vanhu vanovhotere pavanoda nemadzishewo aiita izvozvo.
Vamonzora vati pari zvino havasati vapiwa gwaro revavhoti raifanirwa kushandiswa nebato ravo pasarudzo idzi, kunyange mutemo uchiti mapato anenge achikwikwidza musarudzo anofanira kunge apiwa gwaro revavhoti iri sarudzo dzisati dzaitwa. Vamonzora vatiwo bato ravo rine humbo hwekuti mamwe masoja nemapurisa vakavhota zvakare musi wa 31 Chikunguru kunyange hazvo vakange vafanovhota paspecial vote. Vamonzora vatiwo pane vanhu vakawanda vari mugwaro revavhoti vakanyorwa kakawandisa mugwaro revavhoti iri.
Taataura nenyaya yekuti isu seMDC takanyimwa voters roll. Vanhu vakaguma vakuvhota nemaslips. Tine humbo hwekuti mamwe maslips akaprindwa zvisiri pamutemo achipiwa neimwe ministry yatichataura nezvayo katapinda matare. Voters roll nanhasi hatisati taripiwa iroro. Mutemo unoti taifanira kunge takapiwa voters roll redu. Saka isu tiri kuti seMDC tiri vana vanotarisa vanotevedzera mutemo, tiri kuti kumajaji edu ngavatarisire mhosva sezvairi. Kana paine akakanganisa akakanganisa, asi chandiri kunyanya kufara ndechekuti bumbiro redu remutemo ndo riri kunyanya kutibatsira apa. Bumbiro redu remutemo rinotaura iro kuti sarudzo dzinofanira kuita peaceful, free and fair. Saka takabatsirwa nesadhaki yakataura iyo kuti dzanga dzisiri fair, dzanga dziri peaceful, dzanga dziri free, asi dzanga dzisiri fair.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachambomira kugadzwa zviri pamutemo zvichitevera zvakabuda musarudzo dziri kunzi neMDC dzakabirirwa kusvikira mutongo panyaya svitswa navatsvangirai kudare waturwa. Pasi pemutemo wenyika, nyaya iyi inofanira kunge yapera kuzeyewa mukati memasvondo maviri. Zvichakadai, nezuro MDCT yakaendawo zvakare kudare repamusoro ichida kuti ipiwe gwaro revavhoti rakashandiswa musi wesarudzo nekomishen inoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission. Nyaya iyi ichanzwikwa nechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.